Ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay. Ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay. Dozi udzaniko kuti kwaita mabasa pano. Kwaita mabasa misodzi yapera pana chachema zvakugadzira mumoyo chingararire iko kubata maoko akuchina chiremerera kwapfumuka uko zvichaya mureiko hauzi uchenjeri kusara takararama varumeine kana kuri kungwara isu tichavi kwana niko kwera dzotungamira mushandi otungamira sere chembere neharawa zvino paita mabasa vakuruwe paita mabasa Misodzi yapera pana chache Zvava kugwadzira mumoyo chingararire Iko kubata maoko akuchina chiremerera Wafumuka uko zvichaya mureiko Hauzi uchenjeri kusara takararama varumeme Kana kuri kungwara isu tichavi kwana niko Maloe 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 Achanyaradza mumwe ndiani Achabata maoko mumwe ndiani Iwe wafirwa ine ndafirwa Achanyaradza mumwe ndiani koa Paita mabasa pano Paita mabasa